Nguva yekuti varume vave kubviswa mumakomana yasvika. Apo makundano ekasolaga Premier Soccer League ave kupinda munzira yekunopera kwasara mitambo gumi nemitanhatu pachikwata chega chega. Chicken In iri kutungamira nepoindi imwe chete pamusoro petriangle iyo ine mapoinzi makumi maviri nemasere. Asi mutambo mukuru uriko ori kuGibbo Stadium nesvondo apo chikwata cheHighlanders chiri kusangana netriangle. Muteveri weHighlanders vatichafa musarurwa vanoti vari kuda kuwedzera kuchema kwetriangle nekurova mashuga shuga boys aya pamusha pavo.
Triangle tinorova imire.
Chicken In iri kutarisira kuramba iri pamusorosoro nekudambura Caps United apo vari kusangana muluveve stadium mangwana. Svondo rapera, maGamecocks akarohwa 2-0 nekepe kepe muNational Sports Stadium, zvekuti murayiridzi weCaps United Mark Mate ari kuti vakashandisa mikana yavari kuwana zvinhu zvinovafambira.
Pativa tichinyatsogadzira ndechekuti mikana yatinowana tiwane kugohwesa tikagadzira ipapo upenyu penyu wedu vanani muPremier League.
Zvimwe chetezvo ndizvo zviri kuchema Taurai Mangwiro weHarare City, uyo aona chikwata chake chichiita mangange mumitambo miviri yapera, iyo anoti vaifarira kukunda asi vakakoniwa nenyaya yekusashandisa mikana.
Tinoda kuti tirambe tichisenza zvakanyanya zvikuru sei nenyaya yekupedzesa mabhora iyoyo, nokuti ndoona sekunge ndodambudziko guru.
Svondo rapera, Harare City yakaita mangange 0-0 neFlame Lily, asi maSunshine City Boys ari kutarisira kukunda mutambo uyo vari kusangana muRufaro Stadium mangwana zvakare. Vatungamiri veHarare City havasi kufara nematambiro ari kuita chikwata chavo, zvekuti Mangwiro anofanira kutanga kukunda kuti achengetedze basa rake. Pagore ra2014 chete, Harare City yakapesana nevarairidzi vaviri Big Boy Mawiwi naMasimba Dinyero, zvekuti Mangwiro anofanira kugadzirisa zvinhu kuti asatevere nzira imwe cheteyo. Mumwe murairidzi ane upenyu huri patambo ndiDavid Mandugora weDynamos, uyo ari kukumbira rutsigiro kubva kuvateveri vechikwata chake avo vari kushevedzera kuti ngaaende. Kunyange hazvo Dynamos yakasiyiwa nechikwata chiri kutungamira cheChicken In nemapoinzi maviri chete, vatsigiri vechikwata ichi havasi kufara naMandigora, asi iye ari kuti ngavapore.
Zvongovati vaite patience. Chaedza kutirambe chiwina.
Dynamos iri kudamburana nehwange muRufaro Stadium nesvondo mushure mekunge zvikwata izvi zvaita mangange 0-0 svondo rapera. Mimwe mitambo yekasolaga Premier Soccer League yakamira seizvi: FC Platinum vs Chapungu Mandava Stadium, Haumain vs Buffaloes Luveve Stadium, Wawa vs Dongo Sawmills Ascot Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.